Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 23 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Guta reHarare rave kurongerwa rimwe bhajeti rechimbi chimbi kana kuti supplementary budget. Hofisi yomuchuchusi mukuru inokurudzirwa kuramba mhosva dzinounzwa kwavari nemapurisa kana dzisati dzaongororwa zvakakwana. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vave kuronga kuita rimwe bhajeti rechimbi chimbi kana kuti supplementary budget sezvo mitongo yezvinhu yawedzerwa iyo kanzuru yave kuremerwavo nemutoro uyu. Izvi zvinoreva kuti mitero yedzimba nezvimwe inenge yowedzerwa. Vagomba vanotiwo vachaedza kuita musangano negurukota rezvemhando dzemoto kuti vataure nezvekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Vagomba.
Zvinhu zvino dambudziko rapo nderekuti mafuta ari kudhura kudarika muripo watinoita kuvagari vemuguta reHarare. Saka naizvozvo pakambokwira mafuta paya achienda kuma$3 something, takamboshingirira sevanhuwo vanorongawo mumusha. But iko zvine zvasvika pakuti bata zvatidzipa huro, taakutofunga kuti tiburitse supplementary budget zvinotutsirawo zvimwe zvatanga tichichajawo vanhu, nekuti hatichakwanisa kunga tichiaccessa mafuta. Ende tikaramba tisingakwanisi kuwana mafuta anoenderana nemari dzatinowana, zvinongoreva izvo kuti zvirwere zvinosumuka. Saka mafuta ari kutinetsa kuwana. Dzimwe dzenguva tiri kuita basa mafuta asingawanikwi. Saka isu takatema kuhurumende through UCAS, mubatanidzwa wemaloko even local authorities, kuti dai vanga vatiitirawo matax exemptions, vatiitirawo marebates nezvimwe zvingangodaro kuti tinge tichikwanisa kurarama. Saka zviri kuitwa pazvipo irori riri kupuhwa mukana mutaundi ndozvatingochemawo semaloko authorities. Aitakwanisa kunga tichirerutsirwawo, tichikwanise kunga tichitakura marara, tikwanise kunga tichiserva vanhu vedu zvine muripo uri pasi. Tinoshushikana kana magetsi achidzimika. Kanzu inoshandisa magetsi pane zvinhu zvakawanda. Inoshandisa magetsi kutsvita suwa, kufeo nekukrobhura. Inoshandisa magetsi pachayowo mumuzvipatara. Inoshandisa magetsi kuchengetedza mishonga mumafriji emuzvipatara nezvimwe zvakangowandawo mabasa ekanzura anongodawo magetsi. Saka paanenge asipo zvinoita kuti zvinhu zvedu zvisafambe zvakanaka.
Asika iyo hurumende inenge yakavimbisa kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto kuti haizodzime munzvimbo dzakakosha, zviri kufamba sei?
Achiripo ndechekuti tinotofanira kuzogara navo pasi toonesana kuti kukosha kwavari kutaura nekukosha kwatinotaura isusu kufanani. Ndo kunoita kuti dzimwe nzvimbo dzakakosha dziri kudzima pari zvimwe zvisadzimwe.
Saka nekuzvipatara muri kuti muri kutombowana dambudziko?
Nezuro nandiri kuhaisudhi ndakaudzwa nevanorapa ikoko kuti kune dambudziko rakaitikawo masvondo apfuura. So tine muono kuti chinhu chinonzi kukosha pasociology toti chokwadi ndechauri kutaura iwevo. Saka kukosha kwaifungwa naminista nekukosha kwedu kune pamwe kwakurinopesana. Isusu toda kuti vanzwisise kuti tatoti kukosha zvinotangira apa zvichisvikawo zvichipfuurira kuenda.
Saka munotarisira kuti mungagari nawo pasi riini manje?
Vachiri kuministry of transport ndakamboita meeting navo nenyaya dzemugwagwa. Munhu ari very accessible ndicha kumbira kuti tinge tichiita meeting svondo rinouya ndadzoka kucongress yepati yeMDC.
Meya veGutare Harare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare. Varwiri vekodzero vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu muMaldives vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekuronga zvekubidigura hurumende. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutadza basa uye haichaziva zvekuita, naizvozvo yave kuona sekuti vanhu vazhinji vanoda kuibvisa pachigaro. VaMavhinga vati mukuru wevachichusi anofanira kuramba dzimwe mhosva dzinounzwa kumahofisi avo kana mhosva idzi dzisina kuongororwa zvakakwana.
Kusungwa kusina tsarukano kuri kuita kunyanya vanorwira kodzero dzevanhu uyezve vanoshandira masangano akazvimiririra hakuna kunaka. Kunorunzira zvakaipa kunyika nekuti kunopa chimiro chisicho pane zvemitemo. Kunosvibisa zita renyika ranga richida kuti richeneswe kuti nyika igogona kuva neukama hwakanaka nedzimwewo nyika dzepasi rose, uyezve kuti ikwanise kuvandudza zveupfumi. Kana vachitaura pachiri kuvanga vachitivo Zimbabwe is open for business, hazvigone kuti nyika inzi yakanakira zvemabhizimusi kana vanhu vachisungwa zvisina tsarukano sezviri kuitwa zvatiri kuona iko zvino.
Iyo hurumende painoramba ichingoti pane vanhu vanoda kupidigura hurumende pese pese, pane vanhu vari kuronga kupidigura hurumende, munofunga kuti chii chinokonzera kuti vaite izvi kana kuti vaone sekuti ndizvo zviri kuitika?
Mazuruzuru aya ekuti hurumende yongovhunduka chatikwata inyaya yekuti ine katurike kekuti iko zvino zveupfumi zvave manyamamire nerongo, vanhu vari kugunununa. Nekudaro hurumende iri kugara yakavhunduka kuti zvichida pane zvingaitika. Nyamba kwete chiripo ndechekuti hunhu hwekusunga-sunga vanhu uhu ndo hunotozorunzira kuti zvinhu zvirambe zvichioma, nekuti nyika dzinoona hadzizogoni kuti dzifare kana dzichiona kuti kodzero dzevana veZimbabwe hadzisi kuremekedzwa. Hapana vanhu vangada kuti vauye kuzoisa mari yavo pavanoona kuti vanhu vari kumbunyikidzwa. Saka dei waro hurumende yeZimbabwe yaziva chinhu ichi kuti chingaibatsira chikuru kuti ive nezita rakanaka, kuita zvakanaka, kuitira vanhu vayo zvakanaka.
Ko matare edzimhosva sokuona kwenyu ari kusimudzira mutemo here kana tasvika panyaya yevanhu vanosungwa vachinzi vanoda kupidigura hurumende?
Matare edzimhosva anofanira kuti aende mberi kuti akurudzire zvemutemo, asi dambudziko haritangire kumatare edzimhosva, nekuti matare edzimhosva vanongogamuchidzwa vanhu vanenge vachipomerwa mhaka dzimwe nguva pasina zviripo. Dambudziko guru riri kumapurisa vanoserefeta nyaya nekusunga vanhu. Havafaniri kunge vachisungira vanhu zvinhu zvisine maturo. Chepiri ndechekuti vachuchisiwo havafaniri kungomanya kumatare ezimhosva nyange vachiona kuti hapana nyaya. Saka mukuru wevachuchisi vahodzi vanofanira kuti vaongororewo, vatsiure vanoshanda navo kuti dzimwe nyaya dzisaswera dzichitambisa nguva yedare pasina zviripo. Muchizoona kupera kwezuva vanhu ivavo vachizonzi havana mhosva, nyaya dzichiraswa, asi vapedza mazuva vari muusungwa. Izvi hazvina kunaka zvachose. Chikuru ndechekuti zvakare dare reparamendi ngarigadze mitemo, rirase zvemitemo zvisina maturo zvinotaura zvinonzi panoda kumukirwa nyika pasina chiripo chinobatika. Kana pachinge paitwa mhosva inofanira kuti ionekwe iine mutsindo, iine mumvuri, kwete kungosunga vanhu nekuda kweguhwa rabva kubepa naure Herald kana kumwewo.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuLondon, United Kingdom, neStudio 7. Vamwe vechidiki vanobva mudunhu reMashonaland East vari kutarisirwa kubatsirwa zvikuru nezvabuda mumusangano wemazuva matatu waikokerwa nebhanga repasi rose reWorld Bank, uyo waitarisa nzira dzingashandiswa mukuita kuti pave nokushandira pamwe pakati pemasangano akazvimiririra makanzuru pamwe nehurumende. Zimbabwe yakanga yakamirirwa kumusangano uyu nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Initiative for Community Development iro rinoshandira kumashonaland East vaPhilip Takwana Muyengwa. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatinzwei hurukuro yaitwa navamunyengwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chandichitsa kuno inyaya yekudzidza nekuti titapuriranewo zvakare nevamwe vanobva kumamwe masangano ari kune dzimwe nyika munyaya yekuda kuonesana kuti tingaite sei semasangano anoshanda akazvimiririra ega mukuwandudza kana mabasa atinoita ekurwira kodzero dzevanhu mumabasa atinoita ekudhimanda transparency and accountability kubva kuma governments edu kana kuti kudimanda kuti makampani ari kumaina muAfrica aburitse pachena information kana kuti data rezvavanenge vachiita. Saka ndiri kuno ndiri kuatenda misangano yakawanda wanda but misangano yandakanyanya kuurira chaizvo chaizvo tanga tiri kuita conference inonzi Foundations and Frontiers of Open Participatory and Accountable Government. Iri program kana kuti project yeWorld Bank inopa macommunities kana maCBOs, community based organization, mari yekuti waite mabasa anoona kuti takochedza here vanhu vemunharaunda kana kuti macitizens kuti waparticipate mukutongwa kwenharaunda dzavo nekuti wakwanise kukochedzana kuti wakwanise kutaurirana nehurumende kana kuti malocal authorities au makanzuru zavo munyaya dzezvebudiriro kuti pave neserved delivery yakanaka. Saka ndiwo musangano watiri kusangana muno muAmerica.
Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva mangani?
Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva matatu.
Mapedza musangano uyu, zvamuchadzokera nazvo kumusha zvinobatsira sei vamuri kumiririra?
Musangano uyu tati knowledge sharing and learning. Saka tiri kuvaudzawo zvatiri kuita isu mabasa atiri kuita kuZimbabwe tichivaonesa kuti kuZimbabwe tiri kuita zvakati zvakati, then iwo vamwe vekudzimwe nyika vari kutionesawo kuti kunyika kwedu isu tiri kuita zvakati zvakati. Saka ini zvandichaita panopera musangano uyu ndichatorawo zvimwe zvandinofungidzira kuti izvi zvinogona kushanda kudunhu rekwedu kwaMutoko kana kuMudzi kana kuZumba kana kuMurehwa kana kuti kuZimbabwe toenda nazvo. Asi ndinofungidzira kuti zvandiri kudzidza nezvandiri kunzwawo kuno kuAmerica zvichinobva kudzimwe nyika dzepasi rose ndezvekuti musangano uchatibatsira kuti pandichadzokera tichaona kuti tingashande sei nemakanzuru edu atinoshanda nawo kuti pange pane service delivery yakanaka, vanhu vawane zvinhu zvavanoda mune zvakanaka, uye kuti pange pamwe kwatingati kunzwisisana pakati pemanani governmental organizations kana atingati macivil society organizations masangano akazvimirira ega nehurumende kana kuti nemalocal authorities. Nekuti ndinoona kuti kubva kudhara panenge pane kakufungirana kekutiwo panenge pachifungirwa kunzi kuda masangano akazvimirira pane rimwe agenda kana kuti zvavari kuda kuita kana kuti wane imwe motive yebasa ravo. But tiri kuti aiwa chikuru ndechekuti pange pari inonzi inclusive governance and development. Development inobatanidza vanhu kuti vanhu vaparticipate munyaya dzezvematongerwo enharaunda dzavo.
Vakawanda vechidiki kumusha uku vaMuyengwa tinonzwa vachingochema kuti mamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi nezvematongerwo enyika ndo ari kuvadzosera shure. Saka pane shanduko here ingazoitwawo mushure mekunge mapinda misangano yakadai?
Ndinofungidzira kuti pane shanduko huru inokwanisa kuitika mushure memusangano yakadai. So nekuti tiri kuno tiri kusanganawo nevamwe asi chatinonyanya kufungidzira mukoma Jonga Kandemiri ndechekuti kana zvatiri kuchemera isu semasangano akazvimirira ega zvatiri kutaura zveinclusive governance and development, hurumende yedu vanotungamirira nharaunda dzedu kana makanzuru edu akakwanisa kuadopta zvirongwa izvozvo izvi yatingati governance global practice, yekuti vanokwanisa kubvumawo kusangana nevechidiki, vachikwanisa kubvuma kusangana nemasangano akazvimirira maNGOs tichitaurirana kuti tingaite sei kuti nzvimbo dzedu dzibudirire. I think tinokwanisa kuachieva something and tinokwanisa kuti zviri kuchemerwa nevechidiki kana kuti matambudziko ari kuwanikwa nevechidiki anokwanisa kuzo pedzwa nekuti tinenge taakutaurirana sevanhu vari kutungamirirwa tichitaura nevatungamiriri wedu ende wechidiki nemacommunities kana kuti macitizens anenge aane essay kana kuti anenge aane voice rawo munyaya yavechi ezve matongero enharaunda dzavo. Saka tinokwanisa kugadzirisana pakadaro kuti tikawana upenyu hwakanaka muZimbabwe.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano Youth Initiative for Community Development vaPhilip Takwana Muyengwa vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Tobotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reChronicle mune nyaya inoti kambani inotora marara ichiaita mhando dzemoto iri mugwara rekutangidza basa muBulawayo. Kambani inonzi Pragma Leaf Consulting Zimbabwe ndiyo ichapinza zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora kutenga nekudzika michini ichashandiswa. MuZimbabwe Mail mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakaendeswazve kuIndia kunorapiwa. MuHerald mapurisa ari kuyambira veruzhinji kuti mari yekupiwa gwaro mushure mokuongororwa mafingerprints haisati yapamidzirwa kubva pa$10 vachiti vanhu vachenjere matsotsi anoda kuvatorera mari yavo. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndisei kumazikoma angu paStudio 7 apa paVoice of America, mukoma Wande, mukoma Blessing na mukoma Jonga. Mukoma Evans ndio adai kurova. Ndisei mazikoma achienda zvangu panyaya ndinayo. Ko hurumende sei ichingogara yakangotya kungopidigurwa? Kureva kuti iri kunyatsoziva kuti haisi kuita zvinodiwa nevanhu, haisi kuteedzerawo zvinodiwawo nevanhu. Saka ndosaka ichigara yakangobatira hana maoko kuti munhu akangoburuka ndege otonzi akutoda kupidigura hurumende. Hazvisi fair zviri kuitwa, ngavaburitse vanhu vavakasunga. Vapidigurwa nani? Chiri kumboita kuti mungogara makangotya kupidigurwa? Chii gadzirisai ichocho? Kutema kwemusoro harisi dambudziko, but dambudziko ndere chaichaita kuti musoro uteme. Tazoenda pane uyo mutori wenhau anga achiti Zimbabwe ndiyo nyika ine mutengo wemafuta wakachipa, asi achienzanisa mabhondi aya neUS. Nhau iripo ndeyekuti US racho harisi kubatika. Saka kana achitotaura zvemutengo, ngaatotara nemutengo uripo iwoyo, nekuti ndoo mari iri kuwanikwa ipapo. Ngaasadaro so mashoko anorwadza iwayo anotaura.
Kwazuwaye kwazuwaye vashamarari veStudio 7, ine ndinoitwa Brighton ndiri kuno kuSouth Africa ndichiti aiwa, tiri kuzviona zvese nhamo nematambudziko zvevana veZimbabwe. Takazi tiri kuzviona chose, asi vababa vanonzi vaema ava vatambura, murume anonzi ema uyo vatambura nekuda kwavaNelson Chamisa. Nelson Chamisa hanzviriwo here murume uyo anonzi Mudangarwadzidzi? Angomuregererawo, angotongawo gore ripere, angomupawo mazano kuti zvinofambiswa sei kuti nyika iite zviri nani. Amuzere tsitsi nekuti vana veZimbabwe vatambura nekusungiswa naye murume anonzi Mudangarwadzidzi, achifunga kuti pamwe vari kuda kumupidigura. Ndofunga anotomborota arera, achirota achitombobvisiwa pachikaro. Kungodai vasori vazara pese, vanhu kuburuka mundege vatova vasori vatosvika kutonzi muri kuda kupidigura hurumende. Vanhu kungoita vaviri vatatu vakamira panzvimbo kutonzi vari kuda kupidigura hurumende. Murume watambura, murume watambura. MDC haisi kumugesa rinopisa, MDC yamutambudza murume anonzi Mudangarwadzidzi.
Mamira akanaka vachamara veStudio 7 nevateereri vacho, isusu tiri kuteerera Studio 7. Nhau iripo yeZimbabwe yamira kuipa, nekuti kunyepa ndokwakura pakupfuura chokwadi. Nezuro taifungidza kuti pane mashoko anga achibuda kune mukuru webhanga, mashoko aibuda taitarisira kuti izvo zvinhu zvichaderera. Izvo zvinhu zviri kutadza kuti zviri kuiswa kumusoro kumataitaemuti uku, kumusoro soro kwemiti uku, zvokuti chero zvokuti vapupi havadini havati vakatununura chini muchero wacho uri kumusoro uku kutoshata kwazvo nekuti mari dziri kucollectwa mumabhodhomu imari dzakawandisa especially mari dziri kuenda pabed bridge apa imari dzakawandisa asi mari idzodzo hadzisikuenda kustate ndedzemaindividuals nekuti vachi nenyaya yavo yekuti kwanzi mbudzi inodya payakasungirirwa saka kutonga chako chaiko haa president vakoniwa kudisciplina vanhu vavo baba kana vasingagoni kutonga musha wacho hawiti musha kudai vakaona kuti vanoita kana kupateni kichechero uri mupati mavomo muzano pf yo asi nekuti uori hwakachechera akaenda futi hapana chaanotonga saka kudai gavhumendi yacho ikati chitwa zvingatova zviri nani izvi awa marara chaiwo chaiwo mamvimvi aya aitaurwa natomas mapfumo anga akaroteswa zveshuwa ndozviri kuitika hapana kana chimwe chichabuda zvinhu zvese zviri mumadhaka munangagwa haagoni kutonga nyika akatukwa namwari uku ndo unonzi kutukwa kuda asina kutukwa zvinhu zvaiendeka zvino haa hazvisi by favor of god izvi ndezvokumanikidzira
mwari makadini vatenyekesi zve 7 haindoti hwangu tafadza kumandima ndiri parastenberg pasa apa tongoona zvevanid yovavava nyika iyi takungoona mavhidhiyo anonyadzisa pasi rino rose woona mapublic pase akazara vanhu pamusoro macarriers votomboshamiswa kuti ivo vari kutoona nyika ichifamba unotomboshamiswa kuti paanorara chaivo charovatahwekwedzinouya kana kuti anongosolongo ini ndichiguta nemhuri yangu hanichanzwisisi kuti vatungamirira musoro yavo chaivo chaivo iri kumbofungei vose ke zvino nyika yaguma
makadii vateereri vose vestudio 7 zita nemafira kureva iri pano pajoni apo ini mashoko angu ndanga ndichidawo kungoti kuna vamunangagwa basa iri raaratidza kuti riri kukuremerai madii kumbopawo vamwe vakaita vechiduka mamboona kuti vari kutaura kuti kudii ndatenda
ndoitwawo simba dongotaura hangu kuti munangagwa ngaasiye yake chigare chamuremera chichitambudzireko atambudzireko hama dzedu zvasiyana nazvo iye anogoti vanhu anotya kupandukirwa koyepa akapandukira mugabe akanzi akasungwa nani zvasiyana nevanhu apa akutijairira manje ndokusaidza vanhu vakuitwa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano muamerica razivisa kuti umwe mwana musikana mupoteri ane makore gumi anobva kuel salvador akafa ari mumaoko ehurumende. Uyu mwana ndewechitanhatu kufira mumaoko ehurumende yeamerica. Vanochengetedza muganhu pakati peamerica nemexico vari kusunga vanhu vanoda kupinda muamerica kuzotsvaga upoteri. Hurumende yeamerica inoti haisi kufara kuti vaimbova gurukota rezvemari kumozambique vamanuel chang havasi kuzotumirwa kuamerica kunotongwa. Vachang vari kupomerwa mhosva yeuori izvo zvakapinza nyika yemozambique mudambudziko guru. America yange ichida kuti vachang avo vakasungwa nesouth africa muna zvita vatumirwe kuamerica asi south africa yaratidza kuti ichavadzorera kumozambique. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotarisirwa kuungana mangwana chishanu muguta reChicago mudunhu reIllinois muno muAmerica uko kuchaitirwa Zim Expo yegore rino. Zim Expo inounganidza vezvamabhizimisi neavo vanoda kuzivana navanhu vekushanda navo ichipa mukana kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica, Canada, Britain nedzimwe nyika. Umwe wevakaronga Zim Expo anesu mangwenja audza Gibbs Dube weStudio 7 kuti vamiriri veZimbabwe kuAmerica vachange varipovo vachibatsira nezvamagwaro ekufambisa nezvimwe zvinobatsirwa nazvo nemuzinda weZimbabwe muAmerica.
Zimetso yakatanga muna 99. Just as we have gathered together, ma Zimbabweans, tichiite reunion. Tichinoka kuti arum business ndiani, tichiita business, tobatsirana sei kuti tatoita business, tombotandara sei seanhu ari mudiaspora. Tobatangira yakaita.
Inobatsira here?
Ah, inobatsira. Unoziva tane maybe 20 years tiri muta Zimexpo and tinoona vanhu vakawanda vanovachitenda kuti ari makaita anyu mukuta kuti hamuna kuzimeso mukadzi wangu uyu vamwe vachiti ndakaona shamwari yekuti ndibatsire kuchikoro vachiti ndakachinja maindi yangu ndikafokasa vachiti ndoka nabatsawo zvaro kumusha through my ideas nemaonero atakaita vanhu kuzima expo vamwe vanongoona senguva yekumbotandara after vaanda chikoro chavo zvimwe kunoana aiva kuite kusina anhu atema kuna sadza, kuna shona, kuna anu anoziya. Oya mna mei, ombu tombo, obo ture mafemo kuta, nda akumusha.
Iyo Zim Expo, ino pindwa ne wanu, varesei?
Mnozi ya tine wanu wakawanda. Tino tangane wana metikoro, warumu college, tombo ita wanu, warumu business. Ni wanu wanu wadazo, kuna mata wanu uya, wanda kutamba suwaka, mabara mitambu wanu uya. Ni wanu wakuru, wakuna kwa wati wawona sema, dokele kumusha. Vano uya, wana wada kutenga zizu kuti timbo zika zizu kumusha za tanga tisu utowana kusaka wanda seye mnikamuna hakuna vano uya. Saka tunawana tinokwana pese kune wana watikoro, tina wana wakuru, wakutuaka wakazi okurora, warume okurora, wakutuaka na business zizu kumba kutamba nawe, kupina nawe, nema connection kumusha, wada kutenga land kumusha, warungo dawa grounding, kuna kuti zvakamira sei chaizo chaizo muno munotaura zvinhu paita nezvine manyepo mukati asi ukaa kuexpo unoona vega kuti ndizvo zvendozvikiti you can really get to assess the truth yourself saka vanhu vese vanouya kuzimexpo ende kuya open kune vese mazimbabweans nemhuri dzavo
muri kushanda nehurumende yekuzimbabwe here
aiwa yakaona kuzimbabwe tinoshanda navanhu vekuembassy vari kuwashington dc vanouya kuexpo kubatsira vanhu vada mapassport vanoda kubatsirwa kuzaisa vana vakabarwa kuno kuti vada mazimbabweans vanouya kuexpo asi kuzimbabwe government chaiyo chaiyo hatishandi nayo directly takamboita minister of education about 5 years ago vakambouya vachida kuvane madiaspora mission avo vakambouya vane expo tsiki nyarinosa ikoko kwenyaya yemari kuti vasimudze delegation kuya kuexpo as government havana funding so I decided now with the government, aiwa.
Zvema pasipoti zvinofamba sei kana vachiuya kuzopa mapasipoti vanhu ibamu?
Ya, saka kunoku kuAmerica, embassy yedu iri kuWashington DC. Saka iwe kana uri kuCalifornia kana kuWashington State, uchida pasipoti yako kuti itwe renewed, unokwira ndege kuenda kuWashington DC. Asi kana iri nguva yeexpo, zvimetso inounza vanhu vekupasipoti office vekuembassy, kuna kune expo. Saka zviri nyore kuti kana iwewe ukaya kuexpo weekend, you can get your passport renewed.
Umwe wevakaronga Zim Expo anesu manjengwa achitaura ari kuCalifornia na Gibbs Dube weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau guta reHarare rave kurongerwa rimwe bhajeti rechimbi chimbi kana kuti supplementary budget dzimwe nyanzvi dzinoti hofisi yemuchuchisi mukuru inofanira kuramba mhosva dzinounzwa kwavari nemapurisa kana dzisina kuongororwa zvakakwana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wandendiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.